tingati matambudziko etiri kusongana nawo kuchimani mani west iko kuno akaite mawiri. Tine dambudziko one remapurisa ari kuramba kuita maclearance emisangano dzedu, saka isusu RDZ takatoti zvedu hatisi kuchaenda kumapurisa kotsvaga maclearance, takungoita iwo aya avanoti maillegal gatherings tichienderere mberi. Then chechipiri, tiri kuita problem yemasabhuku ari kufamba vechipota vechivhundusire vanhu vechiti mukaatenda misangano dzeRDZ hamusi kuzowana chikafu. Chechitatu, tine mapato especially ZANUPF iri kubvarure maposters ebato redu reRDZ. Kunewo mamwe mapato asi kukondesta maelections iwawo, asi kufara ngezvetiri kuita zvokondesta maelections, vari kufambawo zvakare vachibvarure maposters edu.
Saka mune matanha amuri kutora here ekugadzirisa matambudziko iwayo?
Panyaya yemasabhuku tiri kuedze kutaura navo vanenge vechida kuedze kuti tinzwisisane navo, tichivaudza kuti kana uri sabhuku hazvirevi kuti wave memba yezanupf automatically. Kana uchida kuita memba yezanupf wabude pachena, kwete kungoti woite sabhuku wobva waita futi memba yezanupf. Saka tiri kuedze kutaura navo, vari kurambawo kunzwisisa, tiri kungodhilawo navo palevho yezvematongerwo enyika. Then panyaya kubvarurwa kumaposters, nezuro takaita mutsangano kucommand center kunedziwa, tikareiza nyaya iyoyo kuzek, but sezvo munoziva kuti zek yacho yakati wandiwo vasori and so on, nevamwe vanhu vezanupf vanenge varimo havana kunyatsotambira chichemo chedu ichocho. Isusu veRDZ pamwe chete neveNational Constitutional Assembly takareiza chemo ichocho chokuti maposters edu ari kubvarurwa ngezanupf pamwe nerimwe bato riri kupikisawo but risi kukondesta maelections.